Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Kare Manera nasi uri musi wemugovera ndira 25/2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri mu Washington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Takaumba chikwata chacho kuti hatisati tapedza kuapruva vanhu vacho vano chikwata chacho chienda kunoongorora.
Hurumende inoumba komiti ichanoferefeta mashandiro ekanzuro yemarondera iyo iri pasi peMDC.
Hurumende yagara ichitovhiringidza makanzuro edu kutanga ndichi meya yakangobviswa pasina zvandatatu. So zvokuti hurumende iri kundoongorora hatizvitrust kuti inondoongorora chii.
Asi MDC inoti haina chivimbo nezviri kuda kuitwa nehurumende iyo inoti inogara ichivhiringa mashandiro emakanzuro ari pasi payo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti yaumba komiti ichasanoferefeta kanzuro yemarondera zvichitevera zvichemo zvakasvitswa nevagari vemuguta iri kubazi rezvekutongwa kwematunhu. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugurukota rezvematunhu vaJulai Moyo sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Asi tabata mutevedzeri wavo amai Marian Chombo kuti tinzwe zviri kuitika.
Maresidenzi vemarondera ndo vakanyora a petition vachiti vane kunyuta nezvavasiri kufara nazvo zviri kuitwa mukanzu. So takati takangozvigarirawo pasi tikazvitarisa tikati maresidenti ndo vakuru tinoda kuongorora kuti zvavari kunyuta nazvo zvine umboo here kana kuti ndezvekungonyebera.
Petition iyi yakanyorwa rini ichiuya kuhurumende nhai maichombo?
I cannot really say date ratakaiona, but ini ndakaiona muna November pandaka I think a few weeks ndatanga basa. Nekuti ndakapindwa musi wa18 November ndakatanga basa musi wa11. So it's a week or a few weeks after that ndoka ndakarisiva
vagari vekumarondera vari kuchema nenyaya iyi.
Vari kungotambudzika nemari kushandisa kuri kuitira mari mukanzuro. Vari kuti haisi kufamba zvakanaka kuona kwavo, uye vari kuti havasi kupuwa masevhisi akakwana anoenderana nemari dzavari kubhadhara kukanzuro. Uye vari kuti panewo mamwe maonero ari kuita kuti kushandiswa kuri kuita mari hakusi kuenderana nezvavakanga vawirirana nemaresidenti kana nekanzuro yacho.
Saka hurumende yati yaumba here chikwata chichaenda kunoferefeta mashandiro ekanzuro yemarondera?
Takaumba chikwata chacho but hatisati tapedza kuapruva vanhu vacho vano chikwata chacho chichaenda kunoongorora.
Ko iyo kanzuru yemarondera makaizivisa here nedanho ramatora here?
Tichazovazivisa kana tapedza kuumba timu yacho ichaenda ikoko. Tichazovazivisa kuti tiri kuenda korini.
Nguva zhinji vanopikisa hurumende kana kuti vanopikisa ZANU-PF vanogara vakati izvo hurumende yeZANU-PF inoda kugara yakatsvaga uta nemugate pamashandiro emakanzuru ari pasi peMDC. Munoti kudii nazvo?
Aiwa, isu sehurumende hatitarisi kuti makanzuro yacho vari kushanda MDC kana kuti ZANU-PF. Isu kana tichiita basa takamirira hurumende ende hurumende yakamirira munhu wese. So isu kana tichitarisa nyaya inenge yaitwa pakanzuro hatisi kutarisa kuti vatiri kudhila navo vanobva kubato kupi nekuti ZANU-PF kana MDC. So vanhu vanongotsvagawo mhosva kuda kupomera kuti vanhu vanenge vachidi vachinangana nevanhu. but atisi kutarisa atisi kuendera kuita witch hunt isungo da mafacts kana tikaenda pa ground tikaona kuti ndezvekumeba we dismiss it but kana tikaenda kunoongorora tikati tikaona kuti zvine umbo then action has to be taken but zvekuti tiri kuenda koko kuita victimize ma MDC members that's not true because we are there as a government and we work in MDC workers and CF we are just want to put my residents vaone ma good services from the council.
Pane mamwe here mapetition ari kubvawo kune mamwe makanzuru.
Tikuona ariko nekuti tiri ma takawana mamwe akabvawo kune mamwe makanzuru akati wandei tatine chikungwiza manofunga makanzwa kuti kwa kune zvowe zvowe. So tikutarisa futi ikoko endi so haisi marembera chete akati wandei but mamwe acho amunote liberty yekuti nditange ndataura izvezvi. Ari tikuona zvinyinyito zvakati wandei zviri kubva kumakanzuru yekuti vanhu havafara nema services ari kumashandisirwo ari kuitwa mari.
Mutevedzeri wegurukota rezvekutongwa kwematunhu amai Marian Chombo vachitaura vari parunhare vari muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera taedza kubata meya weMarondera vachengetai murova asi vanga vasingabatike panhare mbozha yavo asi tazokwanisa kubata munyori wezvematunhu muMDC vaElias Mudzuri kuti tinzwe pamire bato ravo.
Hatizvizivi ndinoti kana pane zvanyanya kutadzika nemakanzuro edu. Tinoda kuti kana vachifomwa makomiti ngakuitwe makomiti asiri partisan anatosvika achinovhiringa makandles kana pane zvaatadza hatisapoti corruption asi kuti minister kuramba achingafiya asingatauri nesu hazvishandi because makandles ane policy yemdc kuti vadelivhe saka toita kuvadharisa kana zvatadza macomplains abva kumaresidenti kana ariko asati asvikawo kwatiri kuti tinyatsoongorora kuti makandlers edu anzwisa here. Saka taida kuti tikombe manotsi takamboita manotsi tipotisangana July mwoyo tizivisane kuti zvinofamba sei zvimwe zvese tatikabata habatiki July mwoyo wacho takatraya kakawanda kuti kana pane chatadzika ngatitaure titaure nevanhu kuzi vakasarudza.
Tiri kuona kuti izvo kanzuro yemarondera ine vanhu veMDC vakawanda zvinopa izvo kuti izvo makanzura eMDC ndiwo ari mukanzuro yemarondera. Ko vanhu ava vari kunzi vari kuisa nyunyuto kuhurumende vanhu vari kubva kupiyo zvakambobudo here nemubato renyu?
Hazvina zvinhu zvizhinji ndezvemakuhwa akafanana netoti fake news hazvina kunyatsobuda kubato redu. Isusu tikapuwa complaint tinonotaura totaura nevanhu hatiti kana vachitadza hatizvikondoni hatitauri kuti kana makanzura zvedu achitadza totova nezero tolerance for corruption toda kuvastopa kana pane zvavatadza asi chendiri kunoita ndechekuti vamanya anti-corruption commission iriko kana kuchiinvesti kunoda anti-corruption commission ndo inondoona kuti zvinhu zvakamira sei kwete government. Kana kune corruption yaitika tinoti dei vachitumira anti-corruption commission yochindotraya kunotsvaka kuti vanhu vedu vari kuita uori vari kuzvana zvinhu zvouori kana kuti zvakasiyana because kana yaa imwe political party chinoinvestigata ini zvee zvazvo kuita samakwikwi wekuti iwe wakonewa ine andakona ndokupa example rekuti izvozvo izvi tiri kuinvestigata local government haisi kutarisa kuti vanhu vari kurarama sei purusevo iri kungotarisa zvemacandles emaurban council. Kune vanhu vari kunyimwa chibage vari kudzidziswa kutenga chibage aitanga vanorwara sabhoko achidini havasi kuzvitarisa uori hutoita wese kusadza chaiko chaiko kuupfu huri kuda kutengwa ivo kuti vachitarisa madisaster ari kuitika mumareservo kuti vanhu vari kuwana chikafu here vachilaiza neministry of labour social welfare havasi kulaiza vanongotsvaka makandles iwayo. Kana mungekuti taure tidzisera ikonomi iko zvinezvi yakarasika zvekuti toda kutobatsirana kuti makanzuras edu aperforme kana paatadza zveshuwa tinofanira kuvaita reprimand.
Mai Chombo vari kuti ivo vari kuenda kumarondera sehurumende kwete sebato munoti kudii?
Vanoenda sehurumende kwete sebato asi havana kumbotibvunza isusu wekuti koko inini munosupavhaiza makanzuras enyu sei ndaisenzanawo Mai Chombo sending rules and orders kumbotovati hazvii zviri kumboitika vamanya ikokoko vawana complaint havana kumbotaura nenini asi ndaiwanawo complaint saka hatizozivi kuti vari kuenda seministry chete here ka havava kuenda sechitebato because havangazvizvisi mubato vachiinda muhurumende chete.
Muchatora matanho api zvamava kuziva kuti izvo hurumende iri kuenda kunoferefeta kanzuru iri pasi pebato renyu reMDC?
Danho redu ndiri kutongoti tinotsvaka our own defense mechanism yekuti hurumende yagara ichingovhiringidza macouncils edu kutanga ndichimeya kanangobviswa pasina zvandatatu so zvekuti hurumende iri kundoongorora hatizvitrust kuti inondoongorora chii because yaingobvisa mameya izvozvo yakabvisa chairman webinga inongopa zvemafrivorous accusation indati ari kunyanya kutadza kutungamira ndiani vanhu vachishaya petro vachishaya zvese unoinvestigeta zvese zvashayikwa petro pashayikwa sadza mumaruzevha pashayikwa chingwa pashayikwa basic things zvakaita semunhu zvinoshayikwa munomu asi hapana ari kutaura kuti tichabuda sei zvongobuda zvinhu zvomukoto zvega zvega kushayikwa kwecash chaiwo chaiko hakusi kutaurika anoinvestigeta government ndiani
munyori wezvekutongwa kwematunhu mumdc vaelias mudzuri vachitaura vari parunhare vari muharare vagari vakawanda vemuguta rekwamutare vanoti vava nesvondo rose vasina mvura mudzimba dzavo vagari ava vanoti vava kutyira kubata zvirwere mutori wedu wenhau loida moyo anoti panyaya inotevera
nzvimbo dzakatarisana nekushaya mvura dzinosanganisira sakubva danga mvura chikanga hobos 1 2 ne 3 dreamhouse zimta park natview park mushamukadzi gimboki nefederation mumwe mugari wekuhobhouse 2 amai agnes musabayana vanoti nekushayikwa kwemvura munzvimbo yavanogara madzimai ndiwo ave kuremerwa nemutoro sezvo vari ivo nguva zhinji vanonochera mvura kunzvimbo dziri kure dzinenge dzichiwanikwa mvura
totinetsa chaizvo nekuti sesu semadzimai hatidi kushaya mvura seizvozvi zvitamukana 4 am kutotsvaga mvura kuti vana vaende kusukuru vamwe vanenge vachitoda mvura everyday saka zvinozokonzeresa zvirwere
mumwe mudzimai womumusha wegarikai hlanani kuhle amai lina maunganidze vanotiwo vave kutyira utano hwevanhu sezvo mvura yave kushandiswa ichibva muzvikova nematsime
taakupedzisa tochera mvura yemuzvirwizi vanhu vamwe vaakutoimwa vamwe vaakutoishandisa zvemukicheni haisi kubuda tane 7 days tisina mvura
mumwe mugari wemuhobhouse amai mary marange vanoti vari kumukira kuenda kutsime sezvo mvura iri kuuyiswa nekanzuru yeguta nemotokari dzinotakura mvura isiri kukwanira vagari vose
nekuti tiri kushupika nezuro tatisati tisitorina kana mvura bhauza rakwanira kugumire kuzasi haritauri kuti bhauza riri kuuya kana kuita sei nhasi tamukana 3 roko tichere mvura
vapasimo chiropa avo vane chibhurani munharaunda iyi vanoti chibhurani chavo chawandirwa nevanhu vanoda mvura izvozvo pakuti vamwe vashaye vopedzisira vochera mvura murwizi vachiropa vanoti kanzuro inosungirwa kuona kuti yawanira vanhu mvura yakachena nekuchimbidza
si 1 week mvura iri kunetsa vanhu vari kushaya mvura yekuisa matoilets yekunwa chaiyo vaakutongochera muchirwizi chiri panapa dhuze panapa dai usiri mugodhi uyo watakacherwa nevakabatsira vakabatsira ndouri kutombobatsira vanhu but mvura yacho ukai yatove neshortage yekuti yaakutopera mugodhi saka taakutova limita time kuti after kana 4-5 hours vouya mapakitsa vakaita line havatomborina vamwe vakatogarira panapa havana kana chekutomboshandisa saka mvura hayatinetsa chaizvo hameuti kanzuro yacho kana hurumende yacho iri kuita iri kuonawo sei mabhauza ari kuuya but mvura haisi kukwana
kanzura weguta remutare uye varisa chigaro wekomiti inoona nezvemvura vajohn nyamoka vanoti dambudziko remvura riri kukonzerwa nekutsemuka kwakaita imwe pombi inobva kutengi rinopa mvura guta remutare
problem takaita yebest pipe mu450 meters pipe inosupplya hobos and surrounding area inobva kumatengi uku so best iyo yatora time because peiri pacho bekoholoda yedu haisikwanisa kuti idi isvike kuti ichere tiite replacement
vanyamhoka vanoti guta harina mabhauza anokwanira vanhu munguva dzakadai dzekunetsa kwemvura senguva ino munyori weguta remutare vajoshua maligwa vakaura mumwe musangano kuti pombi zhinji dzinotakura mvura dzava kuda kuchinjwa poiswa itsva dzinokwanisa kutakura mvura inokwanirana nevagari vanopfuura zviuru mazana mana vari muguta iri ndakamirira studio 7 mamutare ndini loida moyo
hurumende yebotswana inoti ichateerera zvichemo zvezvizvarwa zvezimbabwe izvo zviri muupoteri munyika iyi zvisiri kuda kudzokera kuzimbabwe pasi pechirongwa chevoluntary repatriation shingirai madondo anoti panyaya iyi
vanhu vakawanda vari muupoteri padhuku refugee camp mubotswana vanoti havasi kuda kuti vadzokere kuzimbabwe sezvo vari kutyira upenyu hwavo kana vadzokera kumusha vapotere avanoti vatsigirwe MDC uye vakatiza mhirizhonga yakaitika muna 2008 yakasiya zuru nezuru zvavatsigirwe MDC vakuwadzwa zvakaitaurirwa vapoteri vari pamuzinda uyu vabekimpiro weza vaudza Studio 7 parunare kuti vatsigirwe bato reMDC vari muupoteri vanotyira kudzokera kumusha sezvo vanhu vachiri kushungurudzwa nehurumende yezanupf
kana zvimwe zvinhu zvinogona kunge zvazvitaura kunhu zvapera bati when it comes to the reality on the ground wana kuti hakuna kana chapera vanhu vanotya kuteererwa vachingotorwa vachienda zvachose vasingaoneki vachiurayiwa zvisina kunaka izvozvo ndozvekutochisa vanhu
chimwewo chizvarwa chezimbabwe icho chiri muupoteri pamuzinda uyu vasamson ndebele vanoti zvinonetsa kudzokera kumusha nokuti kunetsana kwaiva pakati pavo nevavakidzani vavo vezanup f hakusati kwapera
vamwe vanhu vavachisapota mdc vari pavanotya kudzokera kuzimbabwe ii vari kutya nenyaya yekuti pane vanhu vavakidzani vavo nevamwe vanogara navo muvhillage imwe chete vavasapota zanup f vanenge vachitya kuti vachiripo nekuti vave vasinganzwani vachiungana vakanyidzokera mune kuti vanganoutaaugara chiuevanjeri vachingotuka nenyaya idzodzo kuti ivo havasi kumbotuma futi kuti vangasapote zanup f nokuti vanongoti ivo havadi zanup f
vachitaura nestudio 7 panonhare mukuru anoona nezvekuchengetwa kwevapoteri mubotswana maitobo letare vati vanhu vasina kunyoresa kuti vadzoserwe kumusha vachapiwa mukana wekuti vaudze hurumende nhunha dzavo.
We also listen to the reasons why they may not be willing to go back home. Are the reasons meeting the refugee framework? Are they within the refugee law? Are the reasons associated with them coming to Botswana as refugees? Or these are just any other reasons? So you listen to people why they don't want to go back home and you advise accordingly and encourage them accordingly.
Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevapoteri uye vachidzidzisa mitemo pakaboroni University College of Law and Professional Studies vaMorris Manyengavana vanoti danho ratorwa neBotswana rinoratidza kuti hurumende iyi iri kutevera gwara rinotarisirwa nesangano reUnited Nations.
Izvi zvinoratidza kuti panguva yari zvino nyika yeBotswana iri kutevedzera zvakabvumiranwa pamusangano weUnited Nations wakaitwa muna 1951 kuti munhu anofanirwa kudzoserwa kumusha kwavo asingadi achiziva kuti kune kune zvimwe zvinhu zvinoita kuti upenyu hwake huchaite sei huchaite free freedom yeinenge isipi.
Pari zvino padhuku pane vapoteri mazana manomwe nemumwe chete zvichitevera kudzokera kumusha gore rakapera kwakaitwa nezvizvarwa zvezimbabwe zvinosvika zana nemakumi matatu nezvishanu. Ndakamirira Studio 7 Mufanzi Sound Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naPastor Faith Besa avo vanoti ivo vari kubata mabasa akasiyana siyana emaoko uyezve vachiita zveuparidzi. Regai tiende kwavari tinzwe kuti mabasa api avari kubata.
Semudzimai gore rino ndakarongera kuti ndishande kushandira mhuri. Mudzimai waProverbs 31 anotaura kuti hanzi anomuka mangwanani osiya arongera vashandi vake basa oenda kunotengesa odzoka atengesa ashambadza zvinhu zvake aane mari yake.
Mabasa api amunobata imi semudzimai tichiona apa kuti tiri kuona kuti munoita zvakare zveuvhangeri?
Ini ndinoita zveuvhangeri uye ndiri muimbi wenziyo dzechitendero. Zvekare ndinoita network marketing, ndo zvandiri kuita iko zvino so far.
Makatanga riini kuita mabasa iwaya emaoko?
Mabasa emaoko ndava nenguva yakati rebei. Ndingangoti kubva 2009 ndakange ndatanga kuimba, then kubata-bata, ndaibata-bata chandinenge ndawana chekutengesa, ndaingotengesa. Saka zvekushanda zvanga zvangogara zvingori mandiri.
Tichiona kuti pari zvino zvinhu munyika zvakati womei, madzimai mazhinji ari kuti iwo ari kukundikana kuti awanike achipinda mune izvozvi zvemabasa emaoko kana kutanga mabhizinisi. Zvii zvamungavakurudzirewo?
Chinhu chandoda kukurudzira madzimai ndechekuti munhu inzwawo kuti zviri kumboitwa nevamwe ngezvipi uchibvunza bvunza kuti mai vedu wee zvanyika zvayakaoma kudai chii chandingaitawo chingandibatsira ndoda kutaura semuenzaniso wenetwork marketing inini ndakazoziva kuti pane chimwe chinhu chiri kutoita kuti munhu wemudzimai anogona kutogara aine mari muhomwe make akagona kuchiita icho chenetwork marketing ndinoita network marketing neinonzi Bell Lifestyle vanotengesa majauti supplements saka munhu wemudzimai ari kuti iye handina pekutangira pamwe pekutangira pandinogona kutokuudzaka iBell Lifestyle nekuti iri kuita welcome munhu wese kuti uya ushande simba rako chete semhuri tinoita zveprinting tinoprinta mat-shirts macaps ingangoti zvese zvingada kuprintwa zvinoda kunyorwa makapu maplates ndezvimwe futi zvatiri kuita izvozvo
zviri nyore here kuti muwanikwe muchibatanidza mabasa amuri kuita ekuva muri muvhangeri uyezve muchiita mabasa emaoko
zviri nyore nekuti ndinogara ndakaronga zuva rangu risati ratanga kuti nhasi ndichimuka ndichaipei peuvhangeri ndepapi pekubatana maoko ndepapi nekuti ndoda kuti ndibva ndapinda zvekare mushoko ramwari nekuti shoko ramwari rinotidzidzisa kushanda kuna proverbs dzanzi chinde enda kumujuru udzidze mubatiro wawo saka ndakaona somunhu wamwarika zvakanaka kuti utungamirire semuenzaniso vanhu vanoda kuona uchishanda voziva kuti zviya shoko ramwari zvarinoreva kuti munhu anofanirwa kuti ashande kunyangewo nemuvhangeri ari kushanda saka nyange nevanokuteera vanogona kuita sei kudzidzawo pauri zvekare
tombotarisa kuti vamwe vanoti zvinotinetsei kuti uwanikwe iwe uchibatanidza kuti kuchengeta mhuri uyezve uchiita zvemabasa iwaya emaoko pane zvamungayambirwo here vamwe vane mhuri asi vari kuda kuita mabasa iwaya emaoko
ini hangu handioni chinonetsa pakuchengeta mhuri uchiita zvekare mabasa emaoko ndinotoona zvichireruka nekuti mhuri ine zvainotarisira kubva kwauri semubereki saka ukasashanda unenge watoonesera mhuri yako saka kutoti mhuri itoite zvakanaka ka kutoshanda sezvandataura zviya kuti munhu unofanirwa kugara waronga zuva rako risati ratanga waona kuti nhasi pachikamu chemhuri zvandichaita ndezvipi nezvipi uye kuti ndigone kubata mabasa angu emaoko ndichatangira papi ndichienda papi kugara waronga zuva rako risati ratanga
vanenge vachida kukubatai vazive zvimwe zvamuri kuita munowanikwa papi
ndinobatika pawhatsapp nhamba dzangu 0779 492 831 kana kuti kushopu ndinenge ndiri kushopu dzimweni dzenguva mutauni panhamba 87 Chinoi opposite Gulf Complex
imbotiimbirewo kadzimwe dzedzimbo dzamunoimba
zvakanaka sandoda kuimba chinonzizvo thou art faithful makatendeka thou art faithful thou art faithful thou art faithful thou art faithful O Lord my redeemer my redeemer thou art faithful O Lord makatendeka makatendeka
aiwa kamutakunanzwa saka vanhu vanokawana papi aka
so far ndichiri kuti anenge akwanisa pawhatsapp ndiri kutumira vanhu pamawhatsapp zvekare uye vanenge vari padhuze ndinokwanisa zvekare kuvatengesera macd
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai pastor Faith Besa kunge manga muinesu pane pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iyo zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa Our Lives. Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tinoda kumbotarisa pamusoro penyaya inonzi iri kunetsa mukereke yeUnited Methodist Church pamberi pemusangano mukuru wekereke iyi uri kuitwa muna May kana kuti muna Chivabvu kuMinnesota muno muAmerica iri nyaya yekuti kereke iyobvumidza here vanhurume kuti vange vachiroorana kana kuti vanhukadzi vange vachiwanana kana kuti tongoti yobvumidza here chingochani kunhengo dzayo nyaya iyi inonzi iri kutsemura kereke nepakati mumaonero ari kuita vanhu
zvikuru vekuAfrica nedzimwe nyika dzichiri kubudirira vanonzi vari kuramba kutambira danho iri. Asiwo vamwe vanobva kunyika dzakabudirira vari mukerekei vachinzi vari kuti aiwa ngatifambiranei nenguva kerekei bvumidze chingochani. Muhurukuro yedu tabata Reverend Forbes Matonga vekerekei United Methodist Church vanove zvakare mumwe wevanhu vanotarisirwa kunge vachizoenda kumusangano mukuru weGeneral Conference uchaitwa kuMinnesota muno muAmerica muna Chikumi. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu Reverend Matonga.
Mazita vajonga.
Takaona muchinyora pasocial media pakana padande mutande reFacebook pamusoro pemamiriro anofananga akaita mutendi mukereke United Methodist Church muchiti imi inyaya inenge iri kuti simuke zvakare kuti inge ichikurukurwa mukereke umu. Mangatiudza pamusoro pezvinyorwa zvenyu.
Chinyorwa ichi takanangana nekuti mugore rive rine ri muna mei muno mukubva musi wa5 kune dakara musi wa6 General Conference United Methodist inenge iri kugara kuMinnesota uko. Saka ikoko kuri kudzoka zvekare nyaya iri kungozikanwa nevanhu nechekuita nekuroorana kwevanhu rekaitise mfeo dziri kungafarirwe nevanhu nenzi nechingochani iri kuda kuita kutekiya kupatsanurana nepamusana pekuti vamwe vari kuti ha izvi hazvitenderwe vamwe vakashinga chaizvo kuti ndo zvaakuda culture yedu kunyanya vari kunana America ikoko nekunana Europe asi isiri muno muAfrica tichibatana nevekunana Philippines nevekunana Russia uku tiri kuti izvi zviri pachena kuti Bhaibheri haritende tsika yakadaro. Saka ndo pari kubuda kunyora kwangu.
Tichitarisa mararamiro aita kereke United Methodist Church kusvika pari nhasi, chii chazoita kuti kereke ide kushamiro yanga yakaita kubva kumakore esaya?
Chiri kuitika zviri kubva muzvidzidzo zviri kuwanika nevanhu zvinotangira makore ekare akatanga yainzi Enlightenment. Yakatanga kusvibirudza umwari ichida kukudza kufunga kwevanhu kwekunzi vanhu vaoff age vanokwanisa kufunga. Saka pane mufungo wekufunga kuti vanhu vekare vanosanganisira vanyori vemubhaibheri havasirivo vangatiudze mararamiro anhasi. Vamwe vachifunga kuti nepamusana pekuti taane zvidzidzo zvesainzi zvaakutoonesa zvinhu zviri nani kupfuura maonerwo azvaitwa nevanhu vekare. Asi mukatarisa zvinamato zvese zvinoshinga kuti the founding people, the founding fathers of a religion ndo vanoumba dzidziso dzinoteerwa nemageneration ese anoteera. Saka isi ndo patiri papo pekuti kana zviri zvechinamato, chinamato mudzi wacho nedzinge racho riri mubhaibheri. Therefore hakuna imwe dzidzi yatinofunga kuti inopfudza zviri mubhaibheri. Saka ndo patiri kupokana nevamwe vedu watingati wasecularized.
Imo muZimbabwe gakava iri riri kubatwa sei mukati mekereke yenyu?
Mukati mekereke yedu zviri kuitika ndezvekuti hamuna hurukuro yakanyanya nepamusana pekuti vanhu vari kungotora segaro ziva kuti izvi zvichii hachiteedzwe hazviitwe. Asi nhamo iri yekwedu manje ndeyekuti chechi yekwedu i1 yakada kufanana nekatorike tinoiti it's a global church. Saka constitution inoseenzeswa kuAmerica yechurch ndiyo inoapplya muZimbabwe. Saka kana dai isusu tikati hazvitibate zvikangotenderwa chete kuAmerica, bhuku redu remurau rikachinjwa kureva kuti rinobata munhu wese nekuti tine constitution inoseko.
Aiwa, tinotenda zvikuru Reverend Matonga nekuwana nguva yekutaura nesu.
Mwari vakuitire zvakanaka Mazita.
Manga makateerera kuna Reverend Forbes Matonga vekereke yeUnited Methodist Church muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Hurumende inoomba komiti ichanoferefeta mashandiro ekanzuru yemarondera iyo iri pasi peMDC. Asi MDC inoti haina chivimbo nezvekuda kuitwa nehurumende iyo inoti inogara ichivhiringa mashandiro emakanzuru ari pasi payo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri mu Washington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande achikupai nhau dzendebele. Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhlaka 25 kuzibandlela 2020 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Ukuthoniswa kwecala lokwehlukana kukamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lomkakhe sokuveze amandla alokhu elawo kubutho.
Ngalilizwe elile demokrasi ezinyele kuhle u-Vice President Zumela resign. Nxa ingaresignanga u-President Zumela ngicela ukuthi ndoda hayi isimo okuso asiyo-honorary. Lathi sibabiza ama-honorary staff, we are no longer honorary.
Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa lamhlanje uvakatshele izalukazi lamaxhegu emawabeni lapho abaphekele khona isitshwala lenyama.
Ngibonga kwedlula ukubonga babolibani uNkulunkulu isibusiso sisuka ezandleni zami ngabe ngiyambusisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukuthoniswa kwecala lokwehlukana kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lomkakhe uMary Mbayiwa sokuveze amandla alokhu elawo kubutho uChiwenga. Kusinqumo wasiphe izolo umahluli umnumzana Christopher Dube Banda usole uMnangagwa ngokusebenzisa ibutho ukuhluthunela umkakhe impahla. Abanye ngabathi ngabe uChiwenga uyaphuma kancane esikhundleni udaba lwakhe lusathoniswa. Sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Bekezela Madumafuzwayo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Awokuqala sinike sikufihle sibili but kumele sikubeke njengoba kunjalo lo majesty lo judge ukukhulumile court ukuthi yinto embi okungamelanga yenziwe. Lokho kumele kubeke kucace ukuthi yinto embi ukuthi amasotha asetshenziswe ngendlela engayisiyo. Okwesibili sikhangele yena as an individual umsekeli kamongameli uChiwenga nxa wayesedecide ukuthi iya ku-army angene ku-government ngapha ezombangazwe kumele adivorce completely aphume ezintweni ze-army aconcentrate ku-government alandele ama-structures e-government njengoba enjalo. Okwesithathu i-very silly culture embi eZimbabwe abantu abaku-authority eZimbabwe bathanda ukusebenzisa amapolisa kusebenzisa amasotha kusebenzisa ama-youth abantwana babantu abangelani lezinto zonke zenalezi ukuthi bephushe ama-agenda zabo and khonalokho ku-wrong akumelanga sikuvumele njengelizwe ukuthi kuqhubeke kusiba njalo. So izinto ezimbi akumelanga sikuvumele ukuthi izinto zenziwe ngendlela enjalo.
Asithi thina ilizwe ngakuthiwa libuswa ngombuso kaZulu ongaso kantando akayiphikiswa. Uyena lo umsekeli kamongameli nga eqhubeka elokhu esesikhundleni na yena udaba lwakhe lusemthethwanda.
Besixoxa nje labanye ama-comment ngiyabona already sokulihlazwa kakhulu ku-vice president ukuthi ifihlo zika-vice president welizwe zithi dandalala egcekeni zivalwe lilizwe lonke labantwana bebale behleke bethi ukuthi kade abadala balezinto ezinje idivorce ebuhlungu engaqedakaliyo sokukhunyelwa namazwi aqatha ngani njengoba usithi ngalilizwe elile demokrasi ezinyele kuhle u-vice president Zumela resign. Nxa ingaresignanga u-president Zumela ngicela ukuthi ndoda hayi isimo okuso after your honorable. Lati sabe zama honorable. Tazi ya no longer honorable. Nono pumi umengale ngobi president ayisethela abanye abazalandele ngoku akuseyiyo.
Manje nxa sikhangela amandla alawo ekuthumeni amasotsha kuyenzakala na ukuthi asebenzise nxa esefuna ukuhluthuna umbuso.
Kusitshengisa khona lokho sivile ukuthi ukuthi amasotsha sawaphethe ngamatomo nje sengazenzela akufunayo. Ende kubuye kube buhlungu ngokuthi ungakhangela i-government yethu asibo retired so and so kuzo kuwonke ama-portfolios okuthezela ukuthi kuthi at any minute nje ami ngadecide ukuthi sisithatha iyadonsa nje kawani ilizwe selihambile sesihlala sinjalo siphila ngokuthi abantu benizabe sibathathe kabathathe sibathathe kabathathe thina sifuna ukuthi sihlale phansi sizikhethele ukuthi kanti sibuswa ngobani hawu kulunganga lokho.
Lo-ke ngumnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo olwela ilungelo likaZulu ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseGwanda. Lokhu sikudaba lunye sixoxe lengcwethi ecubungula ezemthetho umnumzana Job Sibanda othi uMahluli engaba ephosisile kusinqumo sakhe kudaba lokwehlukana kukamnumzana Jiwenga lonkosikazi wakhe uMary.
Engikubonileyo ukuthi yena ujaji uphambanisile ngokuthi akukhangele udaba lwakhona aluthathe njengodaba olu-agent nezindaba okumele lupholise ngesiphangiphangi liyeke amanye amacala amangalokuqala okunye umsekeli athi yena ujaji uphambanise ngakho kodwa ungakhangela ukuthi ujaji yena utheni ngalolo daba lokuthi whether udaba lu-agent ujaji uthe yena njengoba udaba okokuqala udaba ocele kumbe belukhuluma ngabantwana okuqala siphinde ngikhulume futhi njalo ngokuthi yena unkosikazi kaMsikili ubesithi yena kule mpahla ethize ayesithi wayenazo yena ngesikhathi esithile lafana sesitokisini umsikili kamangangeli wafika nje wasemthathela lezo zinto lezi zingezimota impahla zakhe ezinye kade izipalisa ezokugqoka nokunye nje okuthize. So ujaji khe yena nxa kuyikuthi umuntu uhonona ngokuthi uthethelwe impahla zakhe ngaphandle komthetho ikhoti iyandise ukuthi lolo daba lu-ejet. So ngesinye leso isizathu esithiwe ngujaji sokuthi yena ebona esithini ukuthi udaba lu-ejet kodwa usekeli ukuthi hhayi ijaji uphambanisile ume ngani udaba lolo lu-ejet. So singazi ukuthi yona i-Supreme Court izakubona njani
kodwa ngobufakazi obukhona wena ubona ngani ulethuba na elokuthi aphumelele umsekeli kamongameli umnumzana Jiwenga.
Ngokubona kwami ngibona ngani njengakhangela sithi i-case yakhona ngayicabanga njengayo mbijana mina ngangikhangele ngibone ngani kube lephutha elithize elingabe lenziwe ngujaji ngikubona kwami ekucineni angisho ukuthi indlela a-analyze ngayo ama-facts lokuyana kangilani solo lapha but isithetho lapho wathina ngemva khuluma lokhu akukhulumile wase ukuthi mina ngizathalesi sinqumo kubona ngani kube lokunye okuphambanisekileyo mbijana ujaji unike lokho esithi thina especially ngabantwana unike lokho esithi thina yi-final order nalawet ukuthi umongameli kumbe umsekeli omongameli asehambise labo bantwana ikanti yena unkosikazi wakho ubengacelanga khona lokho ukuthi ubethena ufuna ukuthi aphiwe abantwana udaba lwabo lona leliyana olwamangalwa ngumkakhe umsekeli omongameli lungakatholiswa.
Lo-ke ngumnumzana Job Sibanda ingcwethi ecubungula ezemthetho ubexoxa ecingweni lo Studio 7 ekwabulawayo.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela nampawa fowembula.
Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa namhlanje uvakatshele izalukazi lamaqhegu emawabeni lapho akhuthaze uZulu ukuthi anakekele asebegugile. Unkosikazi Mnangagwa uphatheke emsebenzini yangekhaya egoqela ukupheka, ukuthanyela lokufulela indlu ngemva kokuba ayabele asebegugile ukudla. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Wonke kulungile, Ngoba
sikazi mnankakho wethulela inkuthazo ngemva kokuvakatshela ugogo uVioleth Ncube oneminyaka yokuzalwa engamathuma esifica mnemibili lambili ohlala yedwa emzini wakhe emawabeni. Unkosikazi mnankakho ofike lapho waphatheka emsebenzini yangekhaya ebalisa ukusinda indlu ngobulongwe ukufulela kanye lokupheka. Uthi iningi lilahla abazali sebegugile libetheza umlando kuba ngabathakathi. Ekhuluma esesikolo semawabeni primary lapho uZulu abethe gwaqa khona, unkosikazi mnankakho ukhuthaze uZulu ukuthi anakekele ogogo labokhulu.
Saka nathi tiri kupembera kuona vanambuya kuti aiwa kune vakabvane kuna nambuya. Tinokutendai nokuti unhu hwenyu tauona mimisha yakawanda iri hunhu hwakanaka hwekudadisa kuti aiwo madzimai ayo. Mbuya, chamunonyanya kuda kuti tikuitirei pavanhe chipi
hwemuukuruukuruuenzasu sikuhlabulela ukuthi sikwazi ukuthi sisuka kubomama sisuka kubogogo bonabo esingawo namhlanje. Nokuthabisayo yikuthi kuningi ezindlini zethu siyakubona kuyenzeka esakufundisayela aba bantu. Gogo ofisa ukuthi sikwenzele khona ekhaya yikuphi, ubuye uzositshela ukuthi kuyini okuhluphayo.
Ugogo uVioleth Ncube ubonge kakhulu inyathelo elithethwa ngunkosikazi mnankakho esithe behlaselwe indlala.
Futhi ngithaba okudlulisayo babo, ngizakuhle fani njengoba onyama ngiyobafaka endlini imkunguru neyendlini eyabekwa. Ngibonga okwedlula ukubonga babona ubani uNkulunkulu izibusiso zisuka ezandleni zami ngade ngiyambusisa. Kodwa ngokuthi zisuka kuNkulunkulu kwangikwazi ukuthi uNkulunkulu wenu kumise njani, kodwa ngokucela kwami ngicela mbusise.
Omunye walaba abakade bekulombuthano ngunkosikazi Beatrice Ndlovu, laye oyamukele inyathelo elithethwa ngunkosikazi mnankakho esithi babhekane lendlala njalo kulezi nsuku baphila ngokuphiwa.
Ah, sibusisekile kakhulu, sengathi uNkulunkulu angandisa izibusiso zokufika kwakhe endaweni yakhe yethu yona leyo esikiyo. Ah, isimo sendlala esikhulu kodwa sibonga izandla lezi eziphayo ezisiphathisayo empilweni.
Unkosikazi mnankakho uphe abagugileyo laba ukudla okubalisa impuphu lerayisi, kwathi omama abazitholeyo baphiwa impahla zabantwana. Usenjalo kolunye udaba, izakhamizi emaphandleni sezikhuthaze urhulumente kanye lababalisi ukuthi bakhulumisane ngodaba lweholo ukuze abantwana bathole imfundo ezikolo. Iningi lababalisa likahambe ezikolo selokhu zavulwayo likhonona ngekholo eliphansi. UMandlovu ugcizeleleyo ngokukhuthaza ababalisi ukuthi babekezele.
Siyacela sibili kakhulu ukuthi ababalisi kabafundise abantwana. Yebo, ye isimo lanxa siyabe singamanga kahle kibo, kodwa sikucelayo ukuthi abakhulule imoya yabo izinto zizalunga.
Omunye njalo umzali unkosikazi Siphathiswe Nkalo esilikwe uthi urhulumente kumele anikeze ababalisi imali efaneleyo babuyele ezikolo.
Uhulumende ngabuya nikeza amatitsha imali eyaneleyo esebenzayo bakwazi ukubuyela esikolo bayefundisa abantwabethu, ngoba kwamanje sibhadela i-school fees, sithengile amabhuku, ama-uniform, yonke into iyadura. Abantwana kabafundi, abantwana batshona bedlala. Uhulumende kazama iplani phela abanikeze lokho abakufunayo babuyele emsebenzini.
Sixoxele nobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association ZIMTA, Mnumzana Tapson Nganono Sibande semawaza ngolwesine lapho kubekwa umphathi wesikolo eGungwe Primary uMnumzana Thuso Mgoni. USibanda uthi iningi lababalisi seliphenduke inhlekisa emphakathini ngenxa yobuyanga obudalwa liholo eliphansi, kungakho ukuthi ababalisi ngeke benelise ukuya emsebenzini ngemali abayiholayo.
Kumango lapho esibenze ngahambela khona, ababalisi bakhetha ukuyagola amagcibi, ngoba kathesi ungagola amagcibi isuku ezimbili kuphela nje zilakho ukuthi amagcibi la akunike imali edlula iholo lenyanga. Izwe likhulu kakhulu, abantwabethu ifuture, ikusasa kayikho, kumnyama phambili. Njalo ezilonge ezikhulumende elokho engalungisisi lolo daba, abantwabethu abala kusasa, iphelile totally do.
Iningi lababalisi lithi lehluleka ukuhambisa abantu ababo ezikolo zemaboarding ngoba zingayiholi imali efunwa yilezi zikolo. Ngimele umsakazi weStudio 7, ngisemajawundeni eGwanda, Albert Ncube.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Phineas Ndlovu, umzali njalo owake waba ngukansila wenjube.
Mina ngokwami ngifuna ukuthi ngikulethe back to 2007. Ngo-2007 where abantwana bafeyila dismally bo-form 4 labo-form 6. It was because of ukuthi abantwana babengasafundi ngenxa ye-problem esasinayo between abatitshara le-government of that day. Mina what I was proposing ngoba into leyo amatitshara ahlele khonona ngayo iaffecta thina ezabazali babantwana labantwabethu. Into kufanele siyirealize ukuthi uhulumende kasivumele, yes we don't have money, siyehluleka ukuraise imali, kodwa kasivumele sidinge sizibhadalele thina amatitshara ama-incentives ukwenzela ukuthi amatitshara babe loveve lokufundisa abantwabethu. As long beloka belwisana le-government becela ama-increment becela lokhu besiba labo ostay in bezihlalele okuyinto khona kuyana kuaffecta thina njengabazali abantwabethu. At the end of the day abantwabethu kabasela abafundanga, akulalutho, omnyaka uyaphela kungalalutho, and kuyabe sokuzimali just water under the drain. Mina embengikukhangele ukuthi uhulumende kasivumele each and every school sizibonele thina ukuthi abantwabethu siyabhadala incentives. And what abama-parents okufanele bakuzwisise okuyinto kwakhona kube sengqondweni zabo. Oticha labo they are parents too. Bala bantwana bayesikolo, bala bantwana abadlayo, bayagada, benza yonke into. Nxa uhulumende engakunanzeleli thina as parents kasikunanzeleleni ukuthi abantwana bethu lamatichara kule nkalakatha yepro. Mina ife ngikucela ukuthi nxa abazali bengavuma asitheni head on the government. Uhulumende imali kawula lathi kasila, it's not your problem, but sicela ukuthi sibhadale ama-teacher ama-incentives. Kanti nxa kuyikuthi u-teacher efundisa abantwana beyi-55 and then sivumelane ukuthi hayi sizabe sikhupha okungama-$2 towards i-transportation ka-teacher. What's wrong with that?
Manje labo abazali abayehlulekayo babona ukuthi baphathise, babe abantwababo bezayekela ukufunda na?
Kuvele ngeke sithi umntwana kaxotshwe esikolo, umntwana kasashiyo kupanitshe umntwana. Bavele basebenza under izimali zabanye abazali, except kuma-private schools. But kuma-government schools vele basustainwa ngabanye abazali. Nesiafodayo, let us pay towards that. Banabana naye angadobha uzaphosela, kuzahamba kulokuthi siyekile. Akuforswa phela umzali unga. Into esuphayo yikuthi nxa kusiba le mhlangano labazali, you find somebody ekhuluma ngenkalakatha yefiga umzali wayikhulu wayekwanisa. Yikho abadala belesaga sabe sokuthi umfula ugcwaliswa izifudlana. $1, it's enough. $1, it's enough. Nxa singakontributa towards that, into zonke ziyahamba. Kathi sibathengela njani abantwana ukuhle? Sibaphani? Kathesi ungakhangela i-challenge engilayo noma usithi bakhona behlulekayo. I think angikhole ukuthi kulokhu yi-fraction okuthize ongakutsho ukuthi kulo muntu ongala cellphone. Everybody le cellphone umbuzo ukuthi ujusa kangaki day or how much a day, not less than $3. So ungethule kulungisela umntana wakho nge-$1, I don't think so. Nxa abantu be-explainelwe ngendlela eqondileyo.
Manje nxa kuyikuthi bona oticha lingahlanganisa yona leyo imali bathi hayi imali le incane ayeneli, kuyathiwa
asenze so. Ngabantu bayazi, mina I've been spoken to some of the teachers. Kakho ngakwala uhlupho yilo lolo. Uyabona ukuthi nxa utitshara lwana engathola okuyi-100 or 200 ebond kuzagada ujofu for those 5 days, kuzabe gadile kulokuthi anikwe that one phela i-1000 something there. It's not the whole amount eyakuye. Kuyabe sokuphuma ipentsheni, kwaphuma o-premier, kwaphuma onyaratso kwaphuma ikosho kwaphuma anjabona at the end of the day usalingalani engalalu but ngaye kwazi ukuthi hayi imali labadala bamdeli ukuthi nizosebenza uza angeke bayazi babe vele benika ikushini ngama teacher ngeke bayazi ngisuke kuyahlupa ngoba ama counterparts aba kuma private school they are making money they are being given ama incentives.
Hayi kuzwakala ayisibongile baba ungavalelisa abalaleni.
Hayi ngiyabonga ukunika leli thuba bevele ngijiseke ukuthi kathi ngingabhodla in which way but you have made it. Ngiyabonga ukuthi baza ngizwa baza eda lapha ba eda khona basubtract lapha basubtract khona but mina wami umbono yona leyo ukuthi head on the government ngama incentives ama teacher. Thank you.
Hayi sibongile la.
Lo ke ngumnumzana Phineas Ndlovu umzali njalo wake waba ngukansila wenjube ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba asidibaneni njalo kuvikezayo lela. Balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazane lilami uSithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa lo nkosazana Deborah Mokasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Sicubungula okuphathelane lamalunga enhlanganiso yakhe okuthengisa impahla ezithiyeneyo kanye lokusetshenziswa kwemali elizweni.
Izinto njengamalunga yokufika kwe-Vendors and Traders Association iphansi kakhulu. Sesikhangela ngomnotho welizwe ukuthi imali ihlale emakhadini, imali kakula mali, imali siyizwa kuphela kubosiphatheleni. Ufind ukuthi abantu babuya befuna ukuthenga amatamatisi, befuna ukuthenga imbhida, but at the end of the day ekhokheshi bona labo abasisebenzeli ngoba sasa sizafuna ukuya woda khonapho singelanamali. Abantu bamabhizinisi abayasihodise kwimbhida namatamatisi vele ekhokheshi abafuni nakuyibona. Wese-ke le mthina yethu yona leyo yamaswayiti thina njengamavenda vele asilawo ngoba kufuneka ogila khodi obani bani and lakho futhi kumele ube nemali ethize emabhenki. Amukeli ngoba lathi lapho esihoda khona basalela so kuba nzima ukuthi singayithatha mina ngiyayisa nga. So kuyafuza ukuthi sesiyabhadala ngayo ama-bills ami sesiyabhadala maybe labo school fees bona laba ababuyayo but ngivuka ngihoda ngayo.
Kodwa ekuwodeni lapha kuhamba njani? Lokho eliyabe likuwodile liza kuthengisa ngentengo yena leyo belikhangeleni lithole inzuzo.
Ekuwodeni lapha sokuzisi ngoba kuthiwa i-intermarket bank leyo labo siphatheleni. You find ukuthi nxa uthengisile uthole ku-100 bondi kwakho. Nxa usufuna ukuthi uye kutshintsha ukuthi uthole imali yokuthi ikwanise ukuthi ithenge olunye ulutho, isina vele ingaseseyi-100 bondi, RTGS leyo. So kuba luhlupho lokuthi vele sinesichengisayo asivumi leyo mali lazi labona laba babuyayo bethenga ungabatshela ukuthi sucharja kumbeni ukuthi ngizayikhipha nge-$50 uyayala ethi ibhajeti yakhe vele ingasahambi ayisahambi kuhle akuphileki isibizi njengangena ebhuti ngisithi ngikhanyele uyathola ukuthiwa i-KG ye-RTGS but na ungela cash uthola sokuyi-100 and something RTGS ne-ecocation kumbeni nge-site layibona ukuthi i-difference yangibona inkulu kakhulu okokuthi ugcina vele usu-off budget. So lati
omunye ngathi yini eliyibambayo imali ngoba wonke umuntu oyidingayo ubuye ezothenga impahla kukanti labo abasebenzayo bahle beholele emabhanga iningi labo.
Ukuthi bethi yithi esiba bengabe beqinisile kancane ngoba thinganso yithi esithengisa i-day to day things ezokuthi umuntu ephile, yithi esithengisa istafu, yithi esithengisa umpuku, yithi esithengisa ama-vegetable. Siyibamba kodwa siyibamba nzima, siyibamba ngoganyavo. Amashopu kasakhiphi ukudla ngokufaneleyo, sebekukhupha ngubi kuye khona ngale kithi thina esithengisayo amavendi ukuthi sikuthengise. Labo bethole okuyi-percentage lathi sithole i-percentage okuthi kugcina at the end of the day ukuthi vele osafayo munye nalo oyabe ku-ground oyabe efuna ukuthi ephile.
Bakhona yini abalokhu bebiza ngemali yamanye amazwe njalo kulula yini ukutshintsha uyithola emabhanga lezitaladini?
ezitala teni bakhona sibila bona laba bayiba esibathini esibaziza ngezo nalelo lokuthi ngosikhathelele then kube sokuba lamaye amashopu ahlukeneyo nje uyathola gagaca okuthi ungasukukhulume labo ukuthi hayi asikhulumisane lapha kumbeni ngithele kumbeni se-5 years bese besithi hayi sizayikhonveta nge-intermarket bank leyo so i-5 yusa yakho ukuthi sabe sizawunika isithebo se-$50 bakukhangela ngefesi bengabona ingathi ifesi leyana yokuthi hayi ungumuntu obekekileyo bakubizela eceleni bequdeke
ngobuso obunjani lobo buenzibejo njalo
kulobunye ubuso phelayo bungathi ukhanya ngathi ngumpholisa kube sokuba nobunye ubukhanya hayi buzithambele ngobukamama kube ngobukamsabazi so bakhangela ifesi bathi thina njengathi mina njengami mina ngile fesi blazi lokwaziwa nxa ngifika vele bathi bathi lo ungamthengiseli ngoba uyakhuluma sere uzasikhuluma endaweni ezidini so kuya ngokuthi akwazi ukuba bekuvele uyenzani empilweni bengihambe ozithengela lokho ngoba ngingazingenela mina vele abangiyisi
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Debra Mokasa isiphathamandla senhlanganiso yobulawayo Vendors and Traders Association ebesixoxa layo ekobulawayo asidibane njalo ngomgqibelo ozayo lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
Siyabonga sithandekile ube leviki enhle.
Andiphanise kumshawurira. Uthini namashakuda. Inipazi pamo yondichimunda. Siyana na yeyugo. Siyana na And you come in the winter, and you will be another
day. Don't tell a land, don't tell a yoda. I'm good.
I'm good.
I'm good. I'm good. I'm good. I'm good. I'm good. I'm good. I'm good.
Awushiyane lentombi yami ngangeyakho nga uzwa ngayo ye ingoma ka omuyi Oliver Mtukudzi leshabalala rhythm besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa ke singakehlungani ngesikhangele inhloko zethu zendaba zalamhlanje. Ukuthoniswa kwecala lokwehlukana kwamsekeli kamongameli welizwe lomkakhe umnumzana Constantino Chiwenga sokuveze amandla alokhu elawo kubutho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje igama ngu Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa.